manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera gunyana 25/2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Chino chenda kuchima kwa nisakuwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC ndi chiti, ezi noi ziri mchurongwa chedu chanasi. Wanoru ila kodziroze wanu kazi, vorumbi za dano ratoru wane Zimbabwe Gender Commission, reku ferefeta kumbunye kizwa kwe kodziroze wana sikana kurukitika munyika. Musangano wa etiruwa mchino inasi, wabulita makakatwana anonzi ari muzanu PF. Iyi ndiyo mimwe ye misoro ye naudze edu zanasi, ichiuya kwa muri ichiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vanoru vila kodzero ze vanu kazi vanoti varu kutambira ne mufaro mukuru, dano ratoru ane commission inoona nezo kwenza niswa kwemikana rekuita tsvakiridzo dzakadzama pamusoro pedambudziko rekurorodzwa pamwe nokumanikidzwa kuita zvepabonde kuri kuitwa vanasikana vasati vabvezera. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhukadzi uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reWomen Action Group kana kuti WAG, amai Edna Masiwa, vati vatambira nemufaro danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission. Vatiwo vane chivimbo chekuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana kuchadzikisawo nyaya dzemhirishonga dzinoitika muZimba.
Women's Action Group tiri kufara zvikuru nedanho ratorwa Gender Commission kuti vatamboongorora nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kunyange kwevamwe vanhurume ese. Panyaya dzema white garment churches tiri kuona kunge zvichatibatsira pabasa ratiri kuita rekurwisana nenyaya dzemhirishonga.
Mumwe murwiri wekodzero dzevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo vaive neshuviriro yekuti dai zvakaitwa kare commission yeZimbabwe Gender Commission yaratidza kuti ine hanya nekuchengetedzwa kwekodzero dzevana vasati vabvazera.
Zvitenda zvikuru isusu chishure chedu ndechekuti dai zvakangoitwa panguva yakaitika nyaya yemwana uya aizi akafa ari panguva yekuzvara mwana. Saka tinozvigamuchira zvikuru nekutenda kuti veZimbabwe Gender Commission varatidza ukuru hwavo, varatidza kuti vane hanya nevanasikana vemuZimbabwe nemadzimai emuZimbabwe nekutanga chirongwa ichochi. Chikumbiro chedu chiri chekuti iyo tsvagurudzo iyoyi ngaibate vese, kusanganisira vekumaruwa, kusanganisira vanenge vachi batwa nemapoka iwaya.
Amai Govati vatiwo commission yagonawo kunangana nechechi dzechipostori sezvo dzimwe dzacho dzine zvitendero zvinobvumira kuti vanasikana vasati vabvazera vaitiswe zvepabonde pamwe nekuroodzwa.
Ivo seboka vane chitendero chakaita senekuti kana tichitaura chitendero hatisi kutaura munhu mumwe chete, hatisi kutaura mhuri imwe chete, tiri kutaura kuti ritori boka rine kana kuti bumbiro raro rine zvavanotevedzera seboka, sekuti kana munhu akati haachazvitevedzera anobva adzingwa muboka irori. Saka seboka kana zviri izvo zvavari kuita toda kuti tizive kuti ndizvo here zvavari kuita seboka. Vano ndo chitendero chavo here chekuti vana vadiki vasati vabvazera ngavawanikwe kana kuti madzimai haana chekutaura mboka irori.
Asi munyori mu Union of the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Tsvakai, vati yanga ishuviro yavo kuti tsvakiridzo iyi sangonangane nedzi chechi dzechipostori chete, asi kuti munhu wese anomanikidza vanasikana vasati vabvazera kuita zvepabonde.
Mutemo hawangoshandi wakanangana nechechi. Inofanira kushanda wakatarisana nezvinoitika. Tikatarisa madhisha akawanda ari kuitika kuvanhu vakasiyana siyana. Ivo mapostori pachavo ichechi hwani kazhinji. Mamwe mapostori aya akamira pakanaka.
Komishini yakazivisa nezuro kuti yatanga tsvakiridzo yekutyorwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera vachimanikidzwa kuitwa zvepabonde kana kuroodzwa muchechi dzechipostori. Komishini yakazivisawo veruzhinji kuti vane zvavanoda kumhanara nezvenyaya idzi vanokwanisa kunyora tsamba mbozha kutumira mashoko avo kuwhatsapp number inoti 0719554465 kana kuenda kukomishini iyi musi wa25 Gumiguru usati wapfuura. Urongwa uhu hunoya panguva iyo mumwe murume wekumanikaland Hatirarami Momberume vari muchirongo mushure mekusungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 14 ana machaya, uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafarari kwamudunhu remanikaland. Vamomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yemapostori ekwaJohane Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vevaimbo vevarwi vehondo yerusununguko vabatana nevana vavo vachiratidzira nhasi muchinoi vachinyunyuta zvikuru pamusoro pemakakatanwa avati ari muZANU-PF, iyo vati yapindwa nepongwe ari kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato iri. Vanhu ava vaungana panzvimbo inovigirwa magamba emudunhu reMashonaland West vachitaura nhunza dzavo. Mutori wedu wenhau munorajena anotipa nyaya inotevera.
Kana kuti Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust zivi wako ava vanga vakaungana panzvimbo yakaiswa nhoroondo yematsangirwo ehondo yechimurenge yechipiri pedyo nemarinda anovigwa magamba edunhu muchinoi. Mukuru wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muoni vati nyaya yekunetsana muZANU-PF yadzika midzi zvakadzama. Vamuoni vati dai vanhu vakaita zvimapoka zvaidhonzerana masimba munguva yehondo dai nyika isina kutorwa kubva kuvachena.
Hatisi kunzwa chinhu chatiri kuona chiri kuitika kune dzimwe nzvimbo chiri kunzi factionalism. Dai takaita factionalism tisiri panapa nhasa. Dai takacreata mafactions during the war yanga isingasungu. Issue of factionalism becomes in the past. Inoda kuitwa root out. Kwete kumboda kuita zveya zvekufungidze. Inoda fana kudamburwa, kutodzura, kupisa chaiko.
Kunetsana kwaburitswa pamusangano wanhasi kunouya mushure mekunge bepanhau reThe News Hawks raburitsawo nyaya yekuti kune vamwe vakuru vakuru muZANU-PF vasiri kufara neutungamiriri hweZANU-PF vachiti vamunangagwa vakaita kuti kongresi yaifanirwa kuitwa muna 2019 isaitwe. Vamunangagwa vanonzi vakapinda panyanga mushure meextraordinary congress yakaitwa muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura vaive mutungamiri wenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Pasi mutemo yeZANU-PF, Congress taiyo yaifanirwa kuitwa muna 2019 asi yakamiswa kuitwa ichinzi ichaitwa muna 2022. Nokudaro zvinonzi vamunangagwa vana masimba ekutungamira ZANU-PF parizvino sezvo temo yavo yakapera muna 2019 paifanirwa kuitwa Congress dai vamugabe vakaramba vari pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana kumukuru ano ona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi. Vamuone vati kunyange muZANU-PF mine zvikwata zvirikurwira masimba ichatonga kusvika madhongo ameranyanga. vamooni vati vachungamiri vemapato anopikisa zviri nani kwavari kuti vapinde muzanu PF nekuti vachachembera vasina kutonga. Vachitaura pachiitiko chanhasi, sachigaro weziri wako mudunhu remashonal and west vakudzanai Matenga vati havasi kufara kuti vari kutorerwa minda kana vabereki vavo vafa, vachiti izvi hazvina kunaka. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati mashoko evaimbovi varwi verusununguko aya agara achitaurwa nevashoma vavo uye anoratidza umbimbindoga. Mukuru weplatform for youth development vaClarissa Majuku vati nyaya yekuti nyika inofanirwa kutungamirwa nezanu PF chete uye nemunhu akurisa ipfungwa dzinodzosera nyika kumashure.
Ndikurati pane kame kapfungwa kari mukati mezanu PF kasingaendesi nyika mberi, kekungofunga kuti nyika inofanira kunge ichingotungamirirwa nezanu PF chete chete. Zanu PF inofanira kunge ita zvinhu kuti nyika ienderere mberi. Kuve uri mutungamiriri hazvifani kunge zvichitarisa kuti makore. Ndinoona kuti vatatarisa vazvo kuti opposition MDC haifani kungotarisa makore ekuti munhu une makore mangani. Kuti nyika iende mberi tinotarisa kuti munhu arikuda kutungamirira ane njere dzipi, ane mazano api anovaka nyika yatingati statesmanship.
Sangano rezviri wako rabudawo nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachakwikwidza vakamirira bato rezanu PF musarudzo dza2023. Chiitiko chanhasi change chiri chekurangarira basa rakaitwa nevarwi vehondo yerusununguko uye chatanga nekufamba kwevanhu vachibva muguta kusvika kumarinda anovigwa Magamba muchinhoi, apo vataura vakawanda vanga vachipa pfungwa dzavo pamusoro pehondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vadzidzi makumi maviri ndevekumashonal and east, vana vekuma Nikaland, makumi matatu nevashanu vari vekumasvingo, vanomwe vari vekuma Tebeleland North, Matebeleland South, iine vadzidzi vana vakabatwa nechirwere ichi, vanomwe vari vemubulawayo Mashonaland West, iine vatanhatu. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvina nemazana matanhatu nevaviri 4602. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvatatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu 129,360. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi maviri nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatatu 3,021,983. Uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi manomwe nezvina nemazana masere nemakumi mana nevapfumbamwe 2,174,849. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitatu kana kuti vanodarika 4,753,000. Panguva ino apo miganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yachakavharwa kune veruzhinji, chimwe chizorwa cheZimbabwe vati nashe mupedziswa vakavhura kambani nechinangwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kutora mapasipoti kumusha zvisina kubuda munyika yazviri. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
I wanna lend a hand. vampedziswa avo vane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa uye vachibva kwamurehwa vanoti vakatora danho rekuvhura kambani yetumamina Korea Services mushure mekunge vaona ndondo kuti vava nepassport yavo. Vampedziswa vanoti rakawagangaidzwa mezi yavavira mudumbu kuti vakwanise kuwana passport sezvo kufamba pakati peBotswana neZimbabwe kuri kunetsa nokuda kwemitemo yakatarwa nenyika mbiri idzi inodzivirira kufamba famba kwevanhu senzira yekudzivirira kuparara kweCOVID-19.
Passport yanga yakabiwa then yanga yaita nekuaplya pandangu aplyawo ndikaona TTD pazvinokolekta apa maCOVID-19 akauya things like that happened. There was a lot of challenges, you know, people were failing, but my father voda ndikuenda kuZimbabwe, so I went with him. Ndibva ndati please and I'm not collector, but I can collect it. But I then thought about when, you know, who don't have fathers, people who don't have family friends who can do the same for them. Because there is need for an established system, you know, but sira vanhu veZimbabwe vari kunoku kuti vakwanise kuenda ku kukorea mapassports avo vaendese kuZimbabwe vachidzosa mapepa.
Vampedziswa vanoti kambani yavo iyo ine mwedzi yatanga kushanda inobhadharisa vanhu mari iri pakati kwamazana matatu nemazana matanhatu emapula ekuBotswana kuitira kuti munhu akwanise kuwana pasipoti.
Kana wakaapplya usina pasipoti unoenda kuembasi vanokubatsira vokupa mafomu ofisi. Isvo tomafomu iwayo toenda nawo kuZimbabwe tonomasubmita tomirira kuti ningi yacho ibude, pasipoti ibude. Kana yabuda tovadaidzosa tova takupa zvinokosta 600 pula izvo. Then toita imwe sevhisi yekuti pane vakatoapplya kare vangomira kuti abude. Kana yabuda tichinokuchekera kana yabuda tovadaitora tovadaiunza kwauri kuno kuBotswana for 300 pula.
Vampedziswa vanoti vari kutarisira kushanda vakabatana nemuzindo waZimbabwe muBotswana mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvisina zvitupa magwaro ekuzvarwa nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa nekunze kwemaoko muBotswana nokuda kwekuti hazvina magwaro akakwana.
Tichiri kuita maresearch nezvevanhu vari kuda kutorora vana vama birth certificate vakarasa maid avo madrivers license nazvo saka tichida kuti tivabatsire navo. Saka tichiita research yekuti tokwanisa kuvabatsira sei.
Mukurano nane zvibatongerwa enyika nekuwandudzwa kwaupfumi pamuzindo waZimbabwe muBotswana ava Francis Chimina varamba kutaura nestudio 7 maringe nenyaya iyi vachiti havana ruzivo ruzere nezvekambani iyi. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakashandisa kambani kunotora pasipoti vaimanyuwe mauchaza vanoti vakaona zvakachipa kwazvo kuti vashandise kambani iyi pane kuti vazoendere kuZimbabwe.
Hongu zvakareruka kutumidzira munhu kuti akuaplyire gwaro rekufambisa repasipoti kunyika yeZimbabwe wozomubhadharawo mubhadharo unofanana ne 600 puna pane kuenda kuZimbabwe nekudzoka. Nekuti paunofanira kuenda kuZimbabwe chekutanga unofanira kunge uchienda kunotorwa ropa rako kuonekwa kuti hauna here utachiona unokonzesa COVID-19.
Kune makambani akawanda munyika dzepasi rose anobatsira vanhu vanenge vari kunze kwenyika dzavo kuwana magwaro akaita semapasipoti nemavhiza achibhadharisa mari vanhu vanenge vachida magwaro aya. Kunofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana zvinogara muBotswana asi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvouwandu uhu zvigere munyika izvisiri pamutemo. Vakawanda vanonzwa nezvezita rekambani yavampedzisa vanobva vafunga nezveruyo rwomuchakabvu yomasikela tumamina zvichireva kuti nditume ini. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mabless Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sharon Njobo avo vanoshanda nemadzimai vari kuda kutanga mabhizimisi.
Sangano rangu rinonzi Firestarter iyo iri kampani yakarejestwa muCanada and inobatsira madzimai kunyanya vanoda zvekuita mabhizinesi. Sangano Firestarter rinobatsira madzimai vanenge vane fungwa ye business but vasingazivi kuti vanotangira pati uye zvino ndinobatsira madzimai anenge atotanga business but vachida kuti business ravo rikure vachitsvaga mari capital additional capital ndinobatsira madzimai kuti vapfume vachishanda vari pa business.
Munoshanda muri mega here mukambani yenyu iyi uyezve vanenge vachida kubatsirwa nemi vanoita sei?
Inini mukambani mangu Firestarter ndinoshanda ndiri ndega asi ndine vashandi vekambani iyi inonzi Firestarter. Firestarter iyo ikambani inoshanda nemaboka emadzimai akasiyana siyana. Tinowana kuti pane madzimai anoungana. Madzimai erwadzano, for example, vanhu vanoita zvemukando. Zvandinoita ndinopinda mumasangano aya ndoshanda naivo madzimai ndichivasimudzira kuti vachinje pfungwa dzavo dzavainenge vainadzo kuti vachingoita zvemukando chete but ndinoshanda navo kuti pamuri apa muchiita zvemukando simudzirai moshandisa imwe mari yemukando iyi moishandisa kuchengetedza upfumi hwenyu newemhuri moishandisa mari iyi kuti muchitanga mabhizimusi uyezve muchirejista mabhizimusi enyu zviri pamutemo. Ndinowana kuti madzimai akawanda anoita mabhizimusi but avarejista mabhizimusi avo kuti ashande ari pamutemo. Kunyanya panguva ino yecovid takasangana nekuti magovernment kunyanya emuno mucanada nekuamerica vakaita zvirongwa zvekuti mabhizimusi akange akaimpactwa necovid-19 vange vaine mukana wekubatsirwa nemari nehurumende asi madzimai akawanda haana kusvikira pakuwana rubatsiro urwu because mabhizimusi avo ange asina kunyoreswa zviri pamutemo. Saka ndinoshanda nemadzimai ndichikurudzira kuti chero zvamunoita nemaoko yenyu zvakakosha. Saka onai zvamunoita kuti muchiincorporata muchirejista business renyu kuitira kuti panguva dzakadai muwanikwewo muchiwana rubatsiro uyezve zvinokuprotektai kana muchizotenga mainsuransi nezvakangodaro daro.
Kana mudzimai ane basa rake raari kuita kungave kuri kubika makeke, magonyeti, zvekusona kana zvimwewo, zvii zvinodiwa kuti awanikwe iye achinyoresa bhizimusi rake uyezve zvakakosha sei?
Chakanyanya kuti munhu arejeste bhizinesi rake zvinokubatsira kuti usashandira pandinoti pamaperiferies eeconomy. Tinofanirwa semadzimai kuwanikwa tiri mukatikati neeconomy because ndiwo mune mari and mubvunzo wamabvunza wakanaka chose. Tinowanzofungidzira kuti kurejista business chinhu chinoda mari yakawandisa kana kuti chinhu chinoda kuti uve nemazipepa akawandisa. Handizvoba. Kuti unyorese business rako zviri pamutemo hazvidi mari yakawanda. Inini ndinoshanda nemadzimai ari munyika dzakasiyana siyana and zvandiri kuwana ndezvekuti kunyoresa business chinhu chakada kufanana munyika dzese whether uri kurejista muno mucanada kana kuti kuzimbabwe uyezve zvinotobatsira kupa vanhu confidence mubhizinesi rako because kana ndichidhila newe for example uchindisupplya iwewe African way kana uri munhu anozvishandira ungori wega handizoziva kuti kana waenda kuzororo kana kuti ukamuka uchirwara ndinozokwanisa here kuwana madress andinenge ndakatarisira kuti ndinopuwa newe. Asi kana ukanyoresa business rako choti warwara wanyoresa business rako uyezve watenda neinsurance kana warwara pane insurance dzakasiyana dzinokavha patinoti disruption of business. Saka zvakakosha chaizvo kuti semadzimai tinyorese mabhizimusi edu uyezve tinowana rubatsiro rwakawanda kuti business riya richikura.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Gamuchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzirai chirongwa ichi semazuwa ose, njini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rakatova nehurumende rekuedza kuyananisa gakava riri kuzumba. Uko kuri kuda kucherwa matombo nekambani yeHeijin yekuChina. Takaona svondo rino hurumende ichitumira chikwata chakasimba chemakurukota kusanganisira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Ava vakasangana negurukota rezvedunhu reMashonaland East, amai Apolonia Munzverengwi, ishe veuzumba vaDouglas Nyajina, Vasimba Neuta Mudarikwa vanomiriri veuzumba muparamende, pamwe chete nevamiriri vevagari vekuward 14 kuri kuda kucherwa matombo musangano uyu uchiitirwa kumutawatawa. Tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo kuti vari kuona sei kupindira kwehurumende mugakava riri pakati pevagari vari kuramba kubviswa pamisha yavo kuuzumba kuti pacherwe matombo nekambani yeHeijin.
Zviri kuitika apa ndezvekuti hurumende iri kuita tsika yekupa magwaro maChina nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika vachinzi endai muchinoshanda kubva panzvimbo yakati kusvika panzvimbo yakati, zvisinei nekuti nzvimbo iri kugara vanhu. Vanhu pavari kununuta kuti hatisi kufara nekuuya kwevanhu ava vari kuda kutibvisa munzvimbo yedu kana kukanganisa ugaro hwedu, hurumende iri kuita sekuti haisi kuzvinzwa. Saka pachazovasimudza inyaya yekuti zvichida vanga vadya mari dzemaChina ende vanhu vekuzumba vari kuti kwete hapana kwatiri kuenda, ndosaka makurukota ehurumende vazosisimuka kuenda kuzumba. Hazvireve kuti vaakunzwira vanhu tsitsi kana kuti vakaenda kuzumba kunodzivirira kodzero dzevanhu, kwete.
Asika apa vamaguhu tiri kunzwa kuti hurumende yapindira kuitira kuti ibatsire kuti pawanikwe kuyanana kana yavangati dhiru pakati pevagari vekuzumba ava pamwe chete nevekambani yeHeijin. Zvese zvinhu zvinobatsira here zvaakuitwa izvo?
Hapana chavari kugadzirisa. Chinhu chekutanga ndechekuona kuti dambudziko iroro rinenge ratotangwa nehurumende in the first place. MaChina havana kubva kuChina kwakumwere kana vaakuzumba. Vakatanga vanyorerwa inonzi special grant yekunzi endai kuzumba. Nzvimbo iyoyo yavakati vaende kunochera inzvimbo ine madzimambo nemadzishi nemasabhuku nemakansela kuti nevanhu vavo vanogara imomo nemafuro kunofurira mombe dzavo zvipfuyo zvavo. Saka zvese izvi vaizviziva.
Takacheuka shure vamaguhu tinoona nyaya yakada kufanana neiri kuitika kuzumba yakaitika kuchiredzi kuya kwakwanonzi kudyarwe huswa hwemombe. Takazoona vagari varamba kubviswa munzvimbo iyoyo hurumende ichitumira chikwata chakati simbei. Handizvo zvimwe chete here zvaakuitwa kuuzumba izvo?
Chatinodzidza vana veZimbabwe pane zviri kuitika kuuzumba ndezvekuti hurumende inoziva kuti vanhu vane kodzero, asi vanhu vakasashandisa kodzero dzavo vakasarongeka pachezvavo vorwira nzvimbo dzavo vanobviswa sezvakaitwa vanhu vekwaMarange. Asi chatinoona kubva kunyaya yekuchiredzi nenyaya yekuzumba ndeyekuti vanhu vakabatana hurumende inozonyepera kuzungaira sekuti yanga isi kuziva kuti yatyora mutemo. Tikatarisa ishu yekuchiredzi vaJulai Moyo vanga vatonyora statutory instrument yekuti vagari vekuchironga vanofanira kubva vanga vapiwa svondo rimwe chete rekuti vatakure twavo twese nezvipfuyo zvavo vabve vasingazodzokizvi munharaunda yavo. Asi nechikonzero chekuti masangano vakazvimirira oga kusanganisa Redwo nevamwe takabatanawo necommunity iyoyo kuti vati hatina kwatiri kuzoenda, ndosaka hurumende yakazobudisa. Saka zviri kuonesa kuti tine dambudziko riripo asi solution iripo zvekare. Solution ndeyekuti chekutanga vanhu ngavarambe kubviswa mumisha yavo. Chechipiri tiri kufanira kuti tiite hurukuro hurumende executive army government macabinet ministers edu parliament masangano akazvimirira oga madzimambo nemadzishi tiite hurukuro pamusoro pekuti zvicherwa zvedu kana zvaakuda kucherwa chii chinofanira kuti chiitwe. Tinofanira kuva nepolisi yerelocation nerecombatition uye kwaunoenda kwacho uri kunogara panzvimbo yakanaka ine mafuro ine munda nemvura zvese izvozvo.
Aiwa tatenda zvikuru vamaguhu maita basa.
Mazvita inoda kuti vamukana.
Manga makateerera kumukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguu muchirongwa chedu upenyu wedu umetinotarisa zvatinosangana nazvo mu.
So kuizika December ba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Ubaba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMatebeleleni, so wathi into esingayenza ukuthi sisiqedile idlala yokuthi konke lapho kulamadamu khona esakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla leMthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphutshi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti nenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu beMathebeleleni.
Kunje so ma singalandelela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. I-ZANU PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections phela kungale kuthiwa akuzange kwenzakale lutho.
Kubongola imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho ezigabeni zeMathebeleleni leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Harita Jos, Raj Modi, Anxious Masuka lonkosikazi Opha Muchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxele umnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisungulo eMathebeleleni ezizaphathisana lolugwayishangani dam ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleleni lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleleni North ivela kwisikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution fund. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba lomnumzana Moyo.
Ubaba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMathebeleleni, so wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala yokuthi konke lapho kulamadamu khona esakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufaka khona ama-pivot angu-3 ama-60 hectares, 60 hectares. Kanesi kufakwa i-wheat isichakazile, I think iyavunwa ngo-October kuwona lo mnyaka. Then kube ne-irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga, yakwazi ukuthi ngane kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama-irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi u-contractor okuqala waye wathathele ekhatshana u-14 kilometers, kanti sebethole u-contractor owathatha ku-2 kilometers, so sebefaka amapayipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana, but kuya-expandwa up to 15,000 hectares. So nxasesila ama-irrigations wonke lawo njengeMathebeleleni North bona ngani sesiphumile endlaleni. Dali damu lela uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani isiya eBulawayo iyaphela end of next year, so asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo. Udubo lwamanzi koBulawayo leMathebeleleni laba seluphelile ngoba from Gwayishangani uzuyefika koBulawayo nama-stations angu-6 okanye kusaba kusuka lama-irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Khonapho edamu eceleni kuzavulwa irrigation scheme engange 10,000 hectares. Jua vama hectares wakale wabari denma wakale kukui kuhini kulinyo wukusha. Sibuona inzala jenge matibre land north ipela la kurichini. Inzala ipela mwa wukusha wakaka mwema rikeshi schemes lao wakaka konda HMP.
Abantu wema tebele land kuna ngapo imsebenzi onge lei iabuya ini guivo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi nhlelo na.
Second Republic, such as the jailers and the ministers and the unshares, the whole men, the unumtate one corner. Or have some engineer from elsewhere, from Wamanyama, from Wamanyama provinces, but not general hand. Another one coming here is to have to have a catchy with the province, or which is the seventh, the Macapanya lab. And no one even which is that way to last year, who have among the Meluwele, a one, new companies, as okay, Pamalash, Lavantazo is a stations there as a market. We have about 13 companies as we last year. I'm with 13 new companies. So I want to have a country and the last thing leadership as if we are in Lako, who would take company my way in the change. If we have to buy, I will the machinery that was a drive vision. Not a corner promise. I'm a quantity with drive machinery as much thing which we have. We want to go in machinery. Who pay that is also means who's also changes of Katamantana, the local. Yaro Gona Lukutan that way to over COVID 19 like it was in the Okufana. Zomhlaba nakwamanye ama province kuthi affectile kakhulu kakhulu emathi nothi thina zikutourism and ama plane bengahambi ama 6 to 6 buses bengahambi so vele bekunobunzima ama hotel ende vele sekuzibhodela indawo ngoba because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa uMnankagwa ukuthi usibisela ama vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuya ama province like ama prima distance njenge Victoria Falls neWange nekwezindawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi befuwe behlabe bebekhulumisana labo abe tourism uthi kuswa ngcono kakhulu ama local tourists ama locals asekuqalisa ukubuya kakhulu ama NGOs abantu abasebeqalisa ukubuya emarokuzeni nxa ukuthi ama cases sengabe sesehle.
Lo umnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende esigabeni seMathebeleleni North njalo ongumgcini sihlalo webandla lesano PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo asiphuji ukanti asiphathise abantu beMathebeleleni.
Akhangela even isikhangela kobulawayo laphana kobulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma iCouncil ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi kobulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebeleleni ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleleni i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela uRichard bekhuluma ngokuthi silungise imigwaqo senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabesibuza ukuthi iphi record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleleni wonke regarding issues ze-devolution regarding ama-developments ayenzakalayo. EMathebeleleni ndina ama-stakeholders ngathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungaphi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje so mhlawumbe i devolution yakhona izalo PF devolution so devolution ya Mathebeleleni ukuthi hayi u president decided ukuthi I am disbursing funds at devolution ya Mathebeleleni and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted abakhulunywa nabo akubuzwa aba consulted. If khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandela sibone ukuthi tender entrepreneurship or tendering yala ama consultation okhulunywa ngawo iyenzakala kanjalo. Uzamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise ikhulume ivalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmmerson Mnankagwa ecampaignele ukuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawezwa ukuthi asayiniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo so far ngama activities abawenzayo sebeyimprove kangakanani imali unemployment ya Matabeleland is percentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapocket abo bengayenzi umahluko phakamisa izigaba.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zeMatabeleland le Midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa izinye izigaba.
Thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa eMatabeleland usukela eMatabeleland North eMatabeleland South ungene uye Midlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukela eBoet eBedbridge ePlumtree ungene eFolosi ungene koBulawayo ungene eMatabeleland no indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ekholekthwayo but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ekholekthwa eMatabeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibiza sithi devolution of funds yini dispensation enhle ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe idevelopa izigaba zakithi kodwa compared to icollection eyenzakala eMatabeleland kuyithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election into zonke zidecidedwa yiyo leyo kuthiwa yipolibureau leyo njalo ke bese kulida ku bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa ngemindset ezalo PF kungela consultation lokufinyelela abantu abangama stakeholders eMatabeleland abantu abangakontributa to ukudevelopa kweMatabeleland izalo PF never reform itself izalo PF izalo PF iyadlala injalo kuze kube phakade
lo mnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abe Canada ababalisa umnumzana Michael Spavall no Michael Kovrig. Abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe, umnumzana Justice Trudeau, babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou we-China ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia. Namuhla eMogadishu ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipholisa. Sokuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 ezikolo ezine ze-boarding ezansi eMandebeleni osokuthiye iningi labazali likhathazekile lenhlanganiso zababalisi zisithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eseTong High eBedbridge, iBull High, eMpandeni High lasePlumtree High eplumtree batholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo osewuthi iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu ababo lapho besezikolo. Ezinye zalezi zikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezithiyeneyo kudala ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Into elukhazi nje engathi iyaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki yikho khonokho ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kuloko sabela sibili ukuthi igcikwane ngabuya limemetheke. Ngiyabonga Msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Collins Fanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona esikolo. Abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke. Ingozi leyi ibanjwe. Ngoba into sekufanele ukuthi siphile layo. Kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi sinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufanele nje leminye imikhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona, kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, amasanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni mnumzana Agent Moyo uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Kufanele lokhana suchala lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungeli ukuvula izikolo. Khangela kathi esimkhuhlane siqalisa ukuchaya indawo zonke ezithiyeneyo zelizwe. Sokuthi sekuthi vele sasingakazimise ngokuvula kwezikolo. Lokhu sizaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlaselwe abantu bazabe bengasafundi. Sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzo lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo. Uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. One, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sile themba nokuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vile sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama cases lawo maningi. Sawa isolator, imizo vevi yaba involved, amanejwa abantwana basila ama cases esikolweni ayehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane uqhubeka umemetheka esikolo, idale le cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa. Ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu i-3 million. Njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlasela bedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantu ababo impahla efaneleyo eyokuzivikela kugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba abantwana la ngobana satsho thina xa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FGCs bezikolo zohulumende ngendlela yokuthi abantwana bazaphathwa njani zabhikelwa njani ngalo mkhuhlane kube yinto ezahlanganyelwa isizwe. Izikolo zisikrinwe zilungiseselwe ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafice kuzokube njalo izikolo zibe lama-sanitizer zibone ukuthi kulabantu abazali abantwana ekusebenziseni isanitizer lokugqokeni kwamamasi nokubanavelela abantwana laba abanembalimane abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonaleyokuthi bagqoke imaski bathiwe bavikele bayabolekana amamasi abantu ana ijobayiko yikho khona ukukhulu sokwenza ukuthi iba inumber ye covid iphele esikolweni ngoba abantwana vele bafuna ukukhangelwa ngendlela ephezulu abafanani lathi abantu abadala ingani labantu abadala bona ngokwabo ngaphandle khona abafisa bengagqokanga amamaski abasanitize yikho thina sasifuthi hayi uhulumende hlala akuhlalwe phansi ukhulunyiswane ukuthi senzani njengabazali ababalisi benzani wama-SGC zona lakhethwa ngabazali enzani uhlanganyelwe nomntwana ngoba xa kungezwanga lokhu kangibukoni ukuthi kungalunga uzakhuphuka njalo lawa amatishaka azangeka phela ngumkhuhlane olomnyamahla ngoba into yangibona vele kayilungisekelwanga yikho ubona inamba lokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba kakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana nabazali nezakhamizi
kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
abantwana baqhubeke kungafani umkhuhlane yabo siya phambili ngoba ikizwe lethu alinamali yokunika abantwana yonke yona le imfanelo amamaski amasanitizer lokuthi imaximum izikole zisprewe zihlajulule ngoba isicelo sezihleli ukuthi isikole okumele sisprewe every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ekutheni basifica sisprewe thina ekade sikuqalele kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengabi nabe kuthiwa laba abavele bebhala njengako-grade 7 labo-form 4 laba babethe kuhlonishwa ukuqakathekile babe yinto abahamba lapho bafushe laba abanye babe babakakhulu o-grade ECDBA kushiwa ngabantwana abancane kakunjalo khanya bengabalula yibo abalula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuthi vikela abenelise yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo bafane ukuhlotiswa lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka ozayo singamisa njani kungancediswa kanjani ukuthi kutholakale zonke zizinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngu-spray uhlalelwe phansi kuyiholiday uhulumende nezakhamini abazali lama-SDCs lamatishara kuke kuhlalwe phansi kuhlanganyele yele i-authority evele ikhangele ngezemfundo i-ministry kulungise ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bakade bafunde abantwana laba ababeyiwo xa egula kumbe sokuthenga angapha kungasamenzalanga lutho khona kuyani kuye esikolo ezakuthi kaye aphushe isifundo zakhe siyabonga ntopeta
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye ekoBulawayo uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeBudeho.
Linjani baba Gande? IBudeho yimbizo esibe layo njengabantu bemathebele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Budeho lithathelwe igama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iBudeho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Budeho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni i-exclusion
i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources, zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weputeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli. Ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. Quite a number of resolutions were made. Abizwa ngokuthi ngama Puteho resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke oso kumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto, kube le ndlela, kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations, abantu where they are nominating, abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakhakilo kumbuka uhlanganiso yakhe kuyo, kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuPutheho Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenze for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMatopeleland sibe lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise, kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama resources, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike lakhulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePutheho besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela, njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu beMatabeleland. Sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho esigabeni zeMatabeleland leMidlands sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangangi khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.